inini vanhu vangu 50 vari kuinda mangwana ingine zoendaswa 19 pamwaka bva kozuru anzi yakakona kupinda ndipiti vakarwara.
Saka chaji inenge ichitongwa nayo inenge ichinzi chii? Mhosva inenge ichitongwa vanhu nayo inenge ichinzi kudini?
Mhosva inenge ichitongwapo ndeyekunzi makagara zviri kunze komutemo, magara zviri kunze komutemo makambopuwa maviction order mukasabva.
Saka vanonzi vabatwa nemhosva vari kutongerwa mitongo yakaita sei?
Vamwe vadakawa vakati vatongwa vakanzi $100 yemhosva
asi kuseri kwekutongwa kwacho ikoko nekubhadhariswa mafaindi iwayo vanhu vanozowana mukana here wekudzokera kunogadzirisa zvinhu zvavo kuminda uku?
Zvokwadi kana vanenge vatopiwa madhiz vanotondonzi vabvi sokwabhuka vose vakatopasirwa vakatoti vavatonzi vabvi.
Hakunawo magweta here kana vamwe vanorwirawo kodzero dzevanhu vari kubatsira kukumiririrayo?
Ya vanhu vari kubatsira chaizvo magweta iwayo ari kumanyamanya veine nyaya idzi vari kumanyamanya vamwe vekiti vari kumanyamanya asi nyaya yandiona iri kunetsa ndeyekuti kuda pamutemo umwe mitemo yakazongodhikadhika hane nemuconstitution tiwana imo zvekuti hapana sabhuku hapana she handiri maona mandi manyirenya.
Iko kugara kwose kwamanga muchimboitwa makagadzwa naniko zvozvochinja nhasi kudai?
Zvidhe tingoti sabhuku hakuna sabhuku pasina shesi. Sabhuku inofanira kuvapo she aripo asi she unonzi hana mhosva iye sabhuku ndoone mhosva ndopatiri kushaya kuti mutemo rudziviwo kuti munhu achi sabhuku achisa vanhuesa mudomashi handidi asi she unonzi ngaana mhosva ngaabvi sabhuku ndiyo ne mhosva ndiye wakavakisa vanhu ndiye unosunga sabhuku.